Vanhu vataura neStudio 7 vatsutsumwa zvikuru nekwavati kusabatwa zvakanaka kwevarwere kwavanoti kuri kuitwa pachipatara ichi panguva ino yelockdown. Mumwe mukadzi asina kuda kudomwa nezita rake ati kunyange hazvo hama yake inorwara yange auya nayo yatambirwa aona vanhu kusanganisira madzimai ane nhumbu vange vachidzorerwa kumba.
Pane mukadzi ane nhumbu abva kusenga clinic arambidzwa kuatendwa ikoko, vakamunyorera note kuti atendwe pageneral hospital. Pageneral varamba kumutarisa ari kuti haasi kunzwa mushe, she's heavily pregnant. Saka vamuti vanhu vese vane nhumbu hatisi kuita mascans, hatisi kuita macheckups, tozoonana palabor chete. Ende hazvisi fair because hatizivi manje kuti mwana akagara mushe here, vari kunzwei. Saka ndizoti tingabatsirana sei ipapo.
Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, WECOS, mudunhu reMidlands, amai Alice Makata, vaudza Studio 7 kuti vanzwawo kubva kune vamwe vanhu nezvenyaya iyi.
Tanzwa zvichemo kubva kune vamwe veruzhinji pamusoro pemabatirwo evamwe varwere, kunyanya madzimai ane pamuviri uye vachangobatsirwa. Kuburitsa nerapid response services yatinayo seWomen's Coalition, tabatatofonera medical superintendent wepaGeneral Hospital uyo atipa chidzidzo chekuti nyaya dzekupona kwemadzimai ndidzo dzavari kunyanya kukoshesa, uye atikurudzira kuti kana pane nyaya inenge isingafambi zvakanaka tipote chitaura nawo kuti igogadziriswa.
Studio 7 payasvika pachipatara apa panguva dzemasikati yaona vanhu vange vachidzorerwa kumba vachiudzwa kunzi chipatara ichi chiringotambira vanhu vari kurwara zvakaipisisa. Mumwe wevanhu ava ndemumwe murume angozvidoma nezita rekuti Stole, uyo ange achikamhina uye achiratidza kurwadziwa zvikuru mushure mekukuvara adonha kubva mungoro.
Akadonha mungoro kwaitika rufu nekutsvaka kunetse kubatsira muchembera angashaika. Vanhu ari fuya ndauya kuno kweru General Hospital ndouya kuno vandashaya ndauzoende kupi ende kupi chinafu vazi takuikosiza nezvekorona chete nemaemergency chete haizi kuita kuereka kanizikuzi mari achitonga tisinu tangata kutobatsira kuzini tiende.
Taedza kunzwa kubva kumukuru wechipatara ichi Dr. Fabian Mashingaidze, asi vati titaure nemukuru anoona nezvekudyidzana kwechipatara neveruzhinji amai Violet Hlupeki, avo vati hapana zvavange vachikwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo vange vasati vanzwa nezvayo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti tinzwe pamire hurumende pane zviri kuitwa nechipatara ichi. Asi vakambo vegurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati kunyange hazvo zvakakosha kurwisa chirwere checoronavirus, zvakakoshawo kuti vashandi mune zveutano vayeuke kuti kune zvimwewo zvirwere zvakawanda zvinogona kuviringidza upenyu hwevanhu.
Ndoda kukurudzira makliniki edu ese nezvipatara zvedu ngatirambei tichirapa varwere vanonida kurapiwa. Semadzimai ane nhumbu, nhumba yangamire kuzvarwa nokuti kwaita korona. Macesarean section haangamire kuitwa nokuti kwaita korona, nokuti vanhu ivo vanobva vatongofawo zvavo. Saka ndokurudzira mahealthcare workers tive nemwoyo murefu panyaya iyoyi. Asi zvakare ndoda kukurudzira hurumende nokuti izvo kuti vasevenzi vedu vasevenze mwoyo wakachena, ngativapiwo zvikwanisiro zvacho zvokuti vasevenze, ngatikurega nguva sairira semombe dzechirimo kuti endai munozvionera ikoko.
Senzira yekuedza kurwisa kutapuriranwa kwechirwere checoronavirus, hurumende yakatora matanho akawanda kusanganisira kuisa mutemo wekuti vanhu vanorwara vari muzvipatara vanofanirwa kungoshanyirwa nemunhu mumwe chete chete panguva yekushanyirwa. Nyika iri pakati pekutevedzera chiga chakatarwa nehurumende chekuti vanhu vagare mudzimba vasingafambe-fambe zvisina zvikonzero zvakati tsvikiti senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Pari zvino munyika mave nevanhu vapfumbamwe vabatwa nechirwere ichi kusanganisira Zororo Makamba uyo akashaya mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.